sechizvarwa cheZimbabwe ndine shungu yekuda kuva ndokuinvesta kumusha kuzvikuru kwatiri Masango. Tinotarisira kuti kana tichinge tazoritaya todzokera kumusha, asi tinoda kuda kudzokera kumusha tichiziva kuti tinenge patine patinenge tichitangira. Saka tinoda kuziva nenyaya dzeinvestment.
Kuri kunzi mawana mukana wekudyarawo mari yenyu kumusha, makasununguka kupindawo here mumabhizinesi ari kuZimbabwe?
Ndakasununguka chose. Ndosaka ndoda kutonzwisisa kuti maererana nemari tongonzwa kunzi inflation iri kukwira. Saka ndoda kunzwisisa kuti takaisa mari dzedu tinowana pundutso here, zvinobuda here. Saka tiri kutotarisira kuti tidzidze zvakawanda misangano iyoyi